Iro bumbiro remitemo idzva richati kudi maererano nevanhu vanokonzera mhirizhonga yematongerwo enyika.
Ndoda kunyakugarira kwekudzokera kubva muna 2000 nokuti ndo panenge pakazonyanya nyaya dzekushungurudzwa idzodzi. Asi tinoona kuti tichidzokera mundorono yedu yenyika yemuZimbabwe, zvekushungurudzana izvi zvinodzokera sure. Chaiko kudzokera kuna 1980, chaiko kudzokera kubva kuna 1980 kuenda sure. Asi toona zvekuti tichinyatsoda zvedu tinotori nemutemo iripo izvozvi yekuti munhu akashungurudza mumwe anoitwa sei. Dei kuri kuti mitemo iyoyo tiri kunyatsoishandisa nemazvo, zvechokwadi zvekushungurudzana izvi zvingadei zvazvishoma. Asi nekuti tinenge taakuzoti nhasi ashungurudzwa tombotarisa kudivi, ndo zvinozosaka kuti toita fanika tisina mutemo inotibatsira pakuti tigadzirise nyaya dzekushungurudzana. Asi zvingangoi zvakanaka hazvo kuti patinotarisa bumbiro redu remutemo iri, tinyatsotaridza kuti hatichada zvakare vanhu vemuZimbabwe kuti tishungurudzane. Chinosaka kuti zvingangoiti zvakanaka kuti tise bumbiro remutemo ndezvekuti tinyatsotaridza isusu kuti nyaya yekushungurudzana inyaya yatinokoshesa. Zvairi nyaya yatinokoshesa taakuisa mubumbiro remutemo. Zvataakuisa mubumbiro remutemo, tichibva mukushungurudzana uku tichienda kunyika nyowani, nyika itsva, ngationei kuti taisa muchapter yandati yematransitional mechanisms kuti tione kuti tagadzirisa nyaya yekushungurudzana.